Mutongi wedarere High Court Justice Martin Makonese vapa mutongo wezvichitevera chikumbiro chechimbi-chimbi chaitwa neGweta Vanqobile Stole chekuti mapurisa aunze vamucheiwa kudare. Vamucheiwa muzukuru wemutapi wenhau Mududuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. Vasole vato vaita chikumbiro ichi nekuti vamucheiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzaMatutu. Vasole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaunze munhu kucourt tirikuziziva kuti munhu uyu akasungwa musi wa29 Manero kubva ipapo paakasungwa haasi kuzikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuhigh court kuti rikombere mapurisa kuti ngaaunze munhu kucourt. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepanhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura naMatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakange rakarongwa kuratidzira munyika mose. Vashlachwayo vatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Kuchiredzi Honorable Mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo Kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumumashure and West Kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama. Tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa. Tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama.
Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhanara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva patazovabata vati vange vasisiri pabasa. Mune imwewo nyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa uye angozvidoma nezita rekuti amai Tanaka ati akwanisa kuya kubasa pasina kunetseka.
Nhasi tafamba zvakanaka, hatina mapurisa arimo hamu murodhi ari kufunza tsamba but hatinamboita problem nawo. Kushanda, tiri kushanda hedu zvakanaka, hatina bata muna vanhu mutaundi.
Mumwe wemugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroadblock mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha.
Transport yanga isi kunetsa but mapurisa ndianga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asingafambangu zvakanaka. Vanhu vanga vasimawo mutaundi makuseni vanga vari vashoma asi izvezvi hazvanani vanhu vati wandei mutaundi. Tiri kukwanisa kushanda mbija nambija.
Sangano re31st July Movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.